aka tirwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yekujozodziye akamirowa zvakaipisisa nevatinofukira kudzora vanenge kuzani p f kana kuti masekazo so nhenda akazowanikwa kunonzi kumapinga chienda kuchinoiko ndokwakanosiya araswa uye akarohwa kuvara
pari zvino ari kupi
pari zvino ari muhospital ari kurapwa
pane vakaonekwa here vachimupamba zvakafamba sei chaizvo pane zvamuri kunzwa
pari zvino asati tawana tsanangudzo zvekuti vakamupamba ndevanani asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga aitinayo anonzi famiri mukusana so mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo zvekuti ndo zvakawanda asi kunga kakwanisa kuti twamubatsire information yatinayo ndeyekuti ane zvinhu pachipatara uye ari kunzi akaindictwa zvinhu zviri poizonasi uye akakuvara zvakaitisisa
yaiya mhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii
nyaya asati taziva kuti yamhangarwa here asi sezvatinoita pamakesi ose akatasiwa aya tinoenda kumapurisa kunomhanyara ndoziva kumashure tine vamwe zhinji vere vakatorwa kusanganisira muzvari johana mumbira nasisina chimbiri state yekutanga yatinoda kutozivisa mapurisa
tichitarisa kune minhengo dzebato retriplec zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu zviri kufamba sei
chandingangotaura mukoma blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections kana kubva zvatanga nyaya dzemaelections build up yekuenda kumaelections uye zuva remaelections uye post elections tabva kumaelections zvinhu hazvina kumira zvakanaka makaona kumashure uko tine vamwe vatsigiri vedu vakatourawa then makaona futi musi wemaelections ne nhengo dzedu especially kumaruva dzaisvidzirwa dzaitorwa tozotiwa after elections kuti vazhinji venhengo dzedu havasi kurara mumba havasi kugara mudzimba vasi kugara mumasango vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhiniwa nevatofungidzira kuti masekadhenzi achishanda nenhengo dzavanupiya.